Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateriri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 10/2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF yatangazve nyaya yekuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti mutungamiri webato iri nenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga. Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vapiwa chirango pamhosva yavanga vachipomerwa kuNew York. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF ratangazve kuita misangano richiti mutungamiri webato iri nenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vachitungamira nyika kunyangwe bumbiro remitemo richiti vanofanira kusiya basa muna 2028. Bepa Naure Herald rinoti matunhu anoti Manicaland, Matabeleland South, Masvingo, Harare, Midlands neMashonaland East atotambira chisungo ichi. Asi vaMnangagwa vanomboti havasi kuda kuti varambe vachienderera mberi vari pachigaro uye kuti bumbiro remitemo rivandudzwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Ichi chisungo cheZANU-PF chakatenderanwa namaprovhinzi ose hakuna vakapikisa. Vakati 2030 vane vachipo. Ini makaona kuti zvakazoitika ndezvekuti vamwe mukuvakuru musangano vakazoti ndavabvunza vakati aiwa ini ndiri mutevedzeri webumbiro remutemo, vakataura nechirungu chinonzi constitutionalist, ndinotevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika neZANU-PF. Saka ivo vakabva vati vakaita sokuti vanga vasingadi zvikataurwa kuti vanga vasingadi, asi chisungo ichocho kureva rizomisheni haina kubviswa, yakaramba iripo kureva kuti zvazviri zvenguva iyoyo kuti hapanguva ino vakaita sokuti havadi panguva iyoyo kuitirawo kuti vanhu vadi vaite sokuti vanovanyengetedza, asi nyaya yekuti vanoda vakaitaura kare. Saka handifungi kuti pano unofanira kushamisika nazvo kuti vaMnangagwa vati vari kunzi vanoda kunge vanofanira kunge vari pachigaro kusvika 2030. Zvinhu zvinonyangadza nyika.
Sei muchidaro vaMabhenge?
Zvinhu zvinonyangadza vazhinji vanofarira kuti dai ushe waita madzoro ukamanyawo pako ukaita makore mashanu kana ukaita makore gumi uriwo mutungamiri wodii, wotiwo pangu ndamanya ndapedza mazano ndapedza mazano mapanganwa ushe madzoro wopawo umwe anenge asarudzwa navanhu umwe wotorowo manya nacho. Izve kuzoti vanhu vanoti ndoda kuti vanonditi ndirambe ndiripo ndo maitiro yavanhu vanoda. Munhu wese anoda simba anongoti vanhu vanditi nyange vanhu vacho uriwo wakatanga kuti uti ini ndinoda kuitira kuti ivo vazokuti.
VaMabhenge, izvinosiya ukama hwavo navachiwenga huri papi chaizvapa? Nekuti tiri kunzwa kuti nekuti tiri kuona kakawanda vachiwenga havatauri nyaya iyo yekuti vaMnangagwa ngavarambe vari panyanga.
Vachiwenga vanokwanisa kufakwanisa kuti vazvibudise pachena zvinenge zviri padundundu pavo, asi zviri padundundu pavo zvinogona kuburitswa neavo vakavatenderedza vanenge vane vasina hutyutyu avo vanenge vakashinga kuti vataure maonero avo ivo vatauri naivo vachiwenga. Zvinoratidza kuti ukama hunenge huri pakati pavaMnangagwa navachiwenga hunenge hwaye zinyekenyeke.
Iyo yanga iri nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vachitaura vari parunare muHarare.
America, VOA.
Vakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump avo vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo mazuva gumi anotevera vabatwa nemhosva kudare rekuNew York uye vapiwa chirango asi vanzi avo havasi kuzoenda kujeri kana kubhadhara mari. VaTrump vakabatwa nemhosva yekuti vakabhadhara mari yevharamuromo kune mumwe anoita zvemitambo yepabonde kuti vakwanise kukunda musarudzo dza 2016. Vanonzi vaityira kuti nyaya iyi ikabuda pachena vaizokwanisa kukundwa musarudzo. Asi mushure mekupuwa kwemutongo wanhasi vaTrump vati havawirirane nemutongo wacho vakativo vachaupikisa kudare repamusoro. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano re All Hands on Justice vaKennedy Masie.
Zvinoreva kuti vaTrump nangu avo vakabatwa nemhosva, sentensi yavo yavapuwa ndeyekuti havana chavachave vachiita kubva ipapa apa, kusanganisira kusaenda kujere kana kubhadhara any fine kana kuenda kana kuti yatingati community services anokwanisa kupuwa nedare. Saizvo zvinongoreva ndezvekuti mutongo wavo kana kuti sentence hapana zvazvinoreva, but zvinongove nesignificance yekuti vaTrump ndo vaita mutungamiri wekutanga muhistory yemuAmerica yekusendenzewa kubva vapuwa mutongo.
Ko izvi hazvikanganise here kugadzwa kwavo mumazuva gumi anoteera?
Izvi hazvina zvazvinoafecta pakugadzwa kwavo sapurezidendi, nekuti iko zvino tikuona kuti vakatoelektwa sapurezidendi and ichangomira kuti vangokonfirmwa. Saka uyu mutongo wauya after vatoelektwa sapurezidendi, saka hapana chingave chichitadzisa kuti vave vachikontinua neupurezidensi wavo ivo vakatoelektwa kudhara. Saka ivo vaTrump netimu yavo yemagweta vari kuti vachaapila mutongo uyu kuti uve uchave uchibviswa, but toona kuti iko kutopuwa mutongo kwavakatoitwa iko zvino kwakatodzidzikiswa neSupreme Court yakataura kuti aiwa vaTrump havakwanisi kuva vachinzvenga kusapuwa mutongo nenyaya yavakatopomerwa kudhara, vanofanira kupuwa mutongo iwo.
Tichitarisawo iro danho reSupreme Court iri, rakakushamisa here tichitarisa kuti ivo kando vanenge vakadoma mamwe magweta akati wandei uye vamwe vacho vanoonekwawo sevakarerekera kupfungwa dzebato remaRepublicans ravaTrump iri?
Yeah, I think zvina kunyanyoshamisa hazvo zvakanyanya, nekuti zvunhu semagweta zvatatakangotarisira kuti zvingave zvichiva zvichiitika dai dare rakatarisa mutemo sezvauri. But tichatarisawo kune rimwe divi, tichatarisawo zvekare kuti majudgments ataiona kumasuro uku aita senge anorerekera achifevhera vaTrump, zvunhu zvakati shamisewo mbichana.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kupomerwa mhosva yekupfuura mumwe mugari wemuHarare vaBeni Panaveti apo vainge vachidzingirira mbavha muguta reHarare svondo rapera. Anonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Tauri wemhuri uye vari mukoma wavaBeni Panaveti vaTrust Panaveti vanoti nezuro vakadaidzwa kumuzinda wemapurisa wePolice General Headquarters muHarare, uko vakaudzwa kuti nyaya yacho ichaferefetwa.
Parikunzi pane mota dzakapfuura dzichimhanyisana, mota 2. Heni pamota 2 dzaimhanyisana idzi, polisi iri kuti panga paine, tiri kufungira kuti panga paine timu yedu nemarobhari, kana kuti hamheno vanhu vakaitawo madhiri avo. Ndobva watadza kuwirirana, watanga kutandanisana. Ndo information yavasina kutipa dzizere yavata vakomana vachiri kumbo investigator.
Vatsaspana zeti vanoti vainge vakakwira motokari inotakura veruzhinji kuenda kumba kwavo apo vakapfurwa nebara ravasina kuziva kuti rabva kupi.
Nguva shomushoma ndakanzwa sounds kubuda nepa screen pana driver nekuti driver angakajikisa window rake ndichana. Saka nguva yandakarohwa ndakatanga zvinhu zvaya chinhukachinja kutika pari ndakapandanzo ndakachandakanzwa ndichoti pane pandaita sei ndarohwa.
Vaenderera mberi vachiti vakawana motokari dzaitandanisana mbiri vasati vapfurwa.
Pakuona kandakaita ndakaona mota Hilux inyowa yakaita seya breka. Breka yakaita ndopa ndakazvimba. Ende kutoiona kwandakatoita ndakatongoiona zvinhu zviya zviya zvekuti ndakaiona.
Vapana zveti vanoti vanachiremba vakati hazviite kuti vabvise bara racho nekuti zvinogona kuvauraya. Sezvo rakapinda nepadama rikanogara kuseri kwemutsipa. Vakaburiswa muchipatara chikuru cheparanyatwa nezuro. Mutauri wemapurisa Commissioner Ponyati vacha vasati vanzwa nezvenyaya iyi asi vavimbisa kuti vachaongorora kuti chii chakatora nzvimbo. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kana ari mapurisa akapfuura vapana zveti pakati peguta anofanirwa kurangwa.
Munhu iyeyo akuvadza munhu kudai sezvizvi aponda munhu kudai sezvizvi anofanira kutongwa zvakasimbarara uye agume abviswa pabasa. Haarigoni mupurisa aita zvinhu zvakadai.
Aka akasike kutanga mapurisa achipomerwa mhosva yekupfuura vanhu zvavo. Muna 2023 mapurisa akabhadhariswa mari inosvika zviuru 13 kana kuti US$13,000 kuvagari vaviri vekuchitungwiza Tashinga Mugwara naPamela Muchazorwera vainge vapfurwa pataita shop nemapurisa aita aidzingirira mbavha. Vaviri ava vakakuvara. Muna 2021 mapurisa akabhadharawo mari kuna Muzvare Love nechiriseri avo vainge vapfurwa vari mumotokari yavainge vakwira muna 2018 paroadblock muna Second na Deport Road. Muna 2018 zvakare matikitivha ECID akapomerwawo mhosva yekuuraya Chatsama Muchesa kumaobhura muHarare akagara hake muhofisi. Matikitivha aya anonzi airidzirana nepfuti. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato rinopikisa munyika yeMozambique vaVenancio Mondlane vakadzoka munyika nezuro mushure mekumbotiza vachityira upenyu hwavo mushure mekunge sarudzo dzaitwa idzo bato ravo riri kuti hadzina kufambiswa zvakanaka. VaMondlane vanoti vanoti ivo ndivo vanofanira kuti vange vachigadzwa semutungamiri wenyika. SADC yakatozivisa kuti ichatumira vana mutongi Gava kuti vaedze kunogadzirisa dambudziko rekuMozambique sezvo kunetsana kuri kuitika munyika iyi kwaive kukanganisa nyaya dzezveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 navatendai Mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice nezvenyaya iyi.
Tine pekuona kwangu zvinorakidza simba riri muvanhu. Saka zvatiri kuona zvaitwa nemukuru weopposition kuMozambique kudzoka kumusha zvatipo shungu yekuti zvinorakidza yatingati utungamiri kana kuti leadership. Leadership haidi kuti uite neremote control. Leadership inoda kuti uve iwe uri pamberi, uve nevanhu vako, usati iwe unongotuma vanhu kuti itai zvakati iwewo wakawanda usimuwo pachimuringa tinenge tiri kuitikapa ivapo. Saka zviri kutirakidza kuti iye zvino nekudzoka kwavaita kumusha zvaakupawo mukana wekuti ivo vanhu vanga vari kumiramira vari pagiraundi avanga vari mastriti nevamwe vanga vai vachiitawo kuratidzira kwavanga vachitoona maitiro avanga vachiita vachionawo kuti mutungamiriri wedu anesu uyezve hurumende ichionawo kuti yatowana mukana hurumende yeMozambique yeperimo yekuti ngavatitaura vatigara pasi neopposition leader pademosu kuti toti nyika iri kutsva ongotawo kuona zvakaitika izve sarudzo mabudiro azvakaita nekunyunyuka kwakaita vanhu kutsamwa kwakaita vanhu saka tozvigadzirisa sei saka uyu ndo mukana mukuru sawapiwa hurumende yeterimo yavanyusi kuti vatigara pasi pasati pagadzwa kana iyo vakahwina vadaniel chapo vasati vatombogadzwa ngavatombomira zvese izvi vagare pasi vaone kuti nyika voigadzirisa sei nyika voidzimura sei
pane zvingadzidzwe nezimbabwe here pane zvatiri kuona zviri kuitika mumozambique
hurumende yezimbabwe pamwe chete nemozambique nekumwe kunonetsa ngaidzidze kuziva kuti ngaiite zvinhu mujikerere ngaiite gutsa rezhinji yakazara ichiteedzera mitemo iri munyika imomo mbumbiro remutemo wedza ndeyekuita nezvesarudzo gutsa rezhinji mahuman rights dhemokrasi zvakadaro daro nekuti vakasaita izvozvo zimbabwe 2028 inogona kupinda mumoto wataona kumozambique
tombotarisa vemapato anopikisa zvii zvavangawanikowo vachidzidza
opposition ngaidzidze kubatana opposition ngaidzidze kuita zvinhu vapasina kuti uyu ari kubhonzera kwacho
avo vanga vari vatendai mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice vachitaura naBavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuRedcliffe. Vateereri chino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA show na WhatsApp channel yedu pa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA show na modifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda paFacebook page yedu, patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRwanda vapo Kagame nezuro vakakurudzira vatungamiri veCongo kuti vaite nhaurirano nechikwata chevapanduki cheM23 icho chatora madhorobha akakosha ekumabvazuva kwenyika iyi mazuva adarika chichiwedzera kukura kwedunhu rave pasi pacho. Tuchienda kuna Jonga Kandemiri achitipa pamire hurumende yeAmerica.
America inoshoropodza hurumende yeHong Kong nekuburitsa kwayo magwaro matsva ekuda kusunga varwiri vekodzero vatanhatu vari mhiri kwemakungwa pamwe nemibayiro yairi kupa kune vachakonzera kusungwa kwavo uye kukanzurwa kwemagwaro ekufambisa evamwe varwiri vekodzero vanomwe kusanganisira vamwe vari kugara muAmerica. Mapurisa anoona nezvekuchengetedzwa kweHong Kong akaburitsa magwaro matsva ekuda kusunga varwiri ava mukupera kwazvita pamwe chete nemiriyoni imwe chete yemadhora eHong Kong ayo angangoda kusvika kuzviuruzana nemakumi matatu zvemadhora ekuAmerica yekupa kunenge vabatsira mukusungwa kwezvizvarwa zveHong Kong zvinorwira kodzero dzevanhu. Vari kunangwa rwendo rwuno vanosanganisira Carmen Lau, Chloe Chong, Tony Chung, Chung Kim Wa, Victor Ling, Mao Hohan na Joe Tay. Vari kupomerwa mhosva dzekukanganisa kugadzikana kwenyika dzinosanganisira kushanda pamwe chete nemauto ekunze nekupesvedzera kupatsanurwa kwedunhu kuburikidza nezvinyorwa pamwe nemashoko zvavaiburitsa pamadande mutande. Varwiri vekodzero vanomwe vane magwaro ekufambisa achangobva kukanzurwa vanosanganisira Ted Wing, Anna Kwo, Elma Yuen, Dennis Kwok, Kevin Yam, Francis Hui na Joy Siu. Vakatarisanawo zvakare nemari dzekune dzimwe nyika dzichabhadharwa kune vanenge vakonzeresa kusungwa kwavo nekuda kwekurwira kodzero dzevanhu kwavanoita. Muna chikumi 2024, hurumende yeHong Kong yakakanzura magwaro ekufambisa evarwiri vekodzero dzevanhu vatanhatu vagere kuBritain. uye muna chikunguru na zvita 2023, hurumende Hong Kong yakaburitsa magwaro ekusunga pamwe nemari dzekubhadhara vanenge vabatsira kuti vasungwe pasi pemutemo wekuchengetedzeka kwenyika we 2020 National Security Law kuvarwiri vekodzero dzevanhu gumi nevatatu vari muAmerica, Britain neAustralia. Mumashoko avakaburitsa, mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakati vanoramba matano ehurumende yeHong Kong ekutyisidzira nekunyaradza vanhuwo zvavo vanosarudza kuita America musha wavo, vakati America haitsi kunyuki mukurwira kwayo kodzero dzevari kunangwa nekungoti vanozadzisa kodzero dzavo dzekutaura vakasununguka. Vamila vakati kushandiswa kwemitemo yekuchengetedzeka kweHong Kong kune dzimwe nyika kutyora mutemo wepasi rose kunozvidza kuzvimirira kweAmerica nekodzero dzevanhu nekusununguka kwevanhu pasi rose. Vakati kuita kwakadai kunoratidza pachena kusakosheswa kwemitemo yepasi rose nekodzero yekusununguka kuita nekuungana murunyararo. Vamila vakati America inokurudzira hurumende yeHong Kong kuti imire kushandisa mitemo yekuchengetedzeka kwayo kunyaradza vane maonero akasiyana neayo.
Tinotenda Jonga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Baba Jonga kandi mire vamwe venyu vashamarari tokumhorosai gorei jamuno haatirikuizwa studio 7 haatirikuizwa inotema isina kuyakarerekera ndozvatinofarira studio 7 taida kumboyambirawo avo vamunangagwa nesadhaki yavo vari kuda kuuya kumozambiki vauye vane solution yegutsa ruzhinji kwete kuuya vane zvinangwa zvokugutsa ivo nesadhaki yavo kumozambiki. Masoja angauya hawo nyangwe zvombo zvakawanda zvakadii zvine simba rakadii mara vanhu pofu nemusambikano haichadi fere rimo haichadi fere rimo ngavagadzirise ipapo masadhaki kuti vasati vaziya kuti Mozambiki haichichi tinochicha apa ihurumende iri kutonga isusu hatichaidi maMozambiki racho kwete zvavo zvokuuya nezvibhamu zvokuzoya kuuraya vanhu mara ndivo vakati vhote tovhotera futi pati tinoda yacho voramba futi nhaa kuti yawina kana zvakadaro sadhaki ngakusasa vhoti wakusadhaki tatendamo
muri sei mukoma Jonga mukoma Bvule Sisimabve apo pastudio 7 pamusha mukuru aiwa ndiva chimambanga parasimbe ndinoda kutaura panyaya yesadhaki trofi yenyu sadhaki takazviona pazimbabwe apo zimbabwe yakashungurudzika yashungurudzika sadhaki yakanyarara aimbotaurirwa kuti sadhaki inorya oiri feruka iya inobuda ngepamutare kuya kuya ndiyo inorya kuno kusouth africa magetsi anobva uko isosaya inobva kumozambiki saka vanorya pachisadhaki chavo pachizano pfu nevari kuzvitonga vebato rakatonga panguva yavakasununguka panguva yavechiyevakagona vamweni vazhinji povei einetseka saka mozambiki sadhaki aingamboikoni kuti zimbabwe yona pachayo iyo utori wesadhaki wezimbabwe wacho wamunangapa vakaikorera vakatobirawo saka hapana zvavanotombotaura kana kudini saka mozambiki ichagadzirwa ngevana vemozambiki kwete zvavo zvokuti kwai masoja vanoda kurwisana nekuti vanhu vakumozambiki vari pamwe
Studio 7 makadini vese vashamarari vedu vatinoda usiku nemasikati vajonga nevabresi ndaida kukuza kuti muri kuona zvaakuitika kuti sadhaki iri kuda kutumira masoja mozambiki sadhaki haisi kumbotumira masoja okuda kuzoti position party ngaitonge ndeyekuti mafurerimo atonge
pastudio 7 makadini munotaura nasitole pachipungabhera mwamakwiyano ndinoda kutaura pamusoro pamunangagwa munangagwa haazi munhu wakanaka tarwadziwa nekuda kubudikidza nekwamunangagwa isusu bato redu rinotitonga remuno murefilerimo hatisari sapoti hatichariidi hatigagari nebato tisina zvikora tisina marodhi vanhu vechirumwa ngengwena vanhu vachitorwa ngemvura vana vedu vasina vachifunda vachinayiwa nemvura zvikoro zvakaita mafarasahla hapana pekufundira vana vechifundira pasi pemumiti but ivo vanoti vane 50 years vechitonga nyika yemusambiki
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 vanoda kutumirawo mashoko avo shandisai namba dzinoti +1 202 465 0318
Kuti Waza Waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi upokine.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino Ivan Zasininga anokupai hurukuro yakaita nemuimbi wesungura Calvin Dowe.
Magitare ndakatanga pavane chinguva ndiri mune chimwe chikwata asi zvekuzoyenge nda kunyatsomira ndega ndakazvimirira ndega seband rangu ndakatanga 2019.
Saka vabereki vakati kudii mukomana achitanga kudhonza magitare.
Ya, vabereki vaisa zvitambira zvakanaka. Ndakatanga kupinda mune zvemimhanzi vakanga vasingazvigamuchiri asi iko zvinezvi vakuratidza kuti vakuzvinzwisisa.
Veruzhinji muzvimana vari kuitambira sei mimhanzi yauri kurova iyi?
Pakutanga vanhu vakanga vasingazvigamuchiri vaingozvishora vachizviona sezvinhu zvedambe asi ndichingoshingirira. Pari zvinezvi vanhu vakutambira zvakanyanya.
Matambudziko api amunosangana nawo mumagitaro?
Matambudziko atinawo panyawo dzemusikidzi tinosangana nematambudziko emari, kwanisiro, mainstruments hadina, toita yekuto hayawo kumbira kumbira woendapo unodai uye zvikwanisiro zvemari kuti music yako ifambe zvakanaka inoda mari kuti zvese zvese zvine zvidiwa kuti zviitwe zvese zvinongoda mari saka mari ndingangoti ndiro dambudziko rine ratinosangana naro zvakanyanya kuti tifambire mberi zvakanaka.
Vanoda kukuhaya, vanoda mimhanzi yako, vanokubata kupi?
Ya, ini ndinobva kwaGutu ndokumusha, aberekerwa kuGondwi. Vanoda kundibatawo vanoita kundibata panhamba dzefoni 0773706409. PaFacebook tiripo, vanongosechawo Calvin Dowe.
Une mashoko here aungade kupawo vatsigiri?
Mashoko angu kuvatsigiri, nditsigirewo zvine mutsindo. Rambai muineni, ndine zvakawanda zvekukuitirai, zvekukubikirai. Saka ndinokumbira rutsigiro rwenyu. Support ndiyo yandinonyanya kukurudzira kunenge kuchidiwa mavhotsi. Ndinokumbira rutsigiro rwenyu vatereri. Hairarami hove pasina mvura.
Chitipa kamwe chete timborova magitare kekubuda nako mudariro.
Kamboka ndinoda kuti tipetere nako. Ndinoda haruzi rudo. Kamboka changobva kubikwa manje manje kachiri kudziya kandakaita ndakabatana nemukomana chikoko chaSauro.
But some rustic give us a funny pitching. Goodness, come here, show me.
Kambo Aruzu Rudo kaimbwa iko na Calvin Dowe featuring chipoko chaSauro. Ihurukuro yanga ichiitwa na Calvin na Ivan Zininga we Studio 7. Kune vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi, titumirei ma WhatsApp pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana kwakaita kunyika yeMozambique kukonzerawo kuti nyaya dzekutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika dzeSADC nedzekunze kunetse. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA iNdebele.